manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nemumwe chete muZimbabwe pasi rose riine vanhu vadarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi.
Mapraisi vari kudhura zvisingatomboite. Shuga chaiyo 2 kg inona ichinzi $185. Cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shopiri 1. Shingwa chonzi $40. Apa patichatochizivi chakutosha kuti todyei. Dzike zvine zvidzangonzara. Mvura chaita ndoya tangonzwa nekubhoirisira vana because ndoyega tiri kukwanisa kuwana for free.
Vagari vemuHarare vochema chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munguva yelockdown.
Tumiresusu utapinda mtown, tuchitangira kudowntown, tuchitwaga na ma agent wana world remit, kushika kuma second, kuna same nyomu, nekutendeleka kushika, kutashika kuna kunasa, tuchingo twaga, tuchingo miso ma kiu hacho ipa kwa. Ameno tisitimi hacho ufamba se, mbeja na mbeja na erikuwe, mwacho wa singa tubatsire, but tukungu tatao, tushunita nane manje manje.
Vanhu vakawanda vanoti vatadza kuwana mari dzavo kumabhanga kunyange hazvo hurumende yakati mabhanga aya avhurwe nhasi. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu gumi nemumwe chete uye vafa nechirwere ichi vave vaviri apo Zimbabwe yapinda muzuva regumi vanhu vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru uye vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vari mudzimba dzavo pasi rose senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pave nevanhu gumi nemumwe vabatwa necoronavirus uye pane mumwe mugari wekuulawayo akashaya nemusi wemugovera. Izvo zvasiya munyika mave nevanhu vaviri vafa nechirwere ichi. Bazi reutano rinoti Mushakabvu aive nemakore makumi anomwe nemapfumbamwe akaenda kwachiremba wake musi wa23 kurume aine zviratidzo zvemunhu anorwara necoronavirus uye paasina kupora mushure mukurapwa akazoendeswa kune chimwe chipatara musi wa2 kubvumbi uko akaramba achikosora nekutadza kufema zvakanaka. Utano hwake hwakaramba huchidzikira akabva aiswa muintensive care unit uye chikwata chinoona nezvechirwere ichi muulawayo checovid-19 rapid response team chakazoshezwa ndokuita ongororo yekuona kuti ainge asina coronavirus here kana kuti kwete. Bazi reutano rinoti murume uyu akashaya akamirira zvainge zvabuda muongororo yainge yaitwa nenational microbiology reference laboratory muHarare. Ngororo iyi yakaratidza kuti murume uyu anonzi aifamba kune dzimwe nyika ainge aine utachiwana wecoronavirus. Umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti chirwere ichi chakaonekwa muZimbabwe musi wa21 kurume uye chakabva nemunhu kunze kwenyika chakazotanga kupararira munyika musi wa24 kurume. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru makumi makuma seri nezvitatu nemazana mashanu ane makuma seri nevashanu vafa nechirwere ichi kubva pachakatanga gore rapera kuChina. America ndiyo iri kutungamira nevanhu vanodarika mazana mana ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba dzavo, vakawanda munyika vari kuchema chema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya panguva ino yelockdown. Mumwe mugari weMuharare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti mitengo isarambe ichikwira.
Pandikuti izvozvizvi mashops acho ari kunzi afu, they are abusing us. Vari kuchaja maprice mamwari abnormal zvokuti I don't know what government can do kuti izvo ibatsire ipapo. Mari yacho hauna apa, zvinhu zvakwidzwa zviri abnormal. Enda apa mumba kutaura chokwadi ndechekuti vamwe tangorarama nekudya porridge.
Vamwe vamai vati vanonzi amai moyo vanoti dai hurumende yabvumidza kuti zvitoro zvese zvivhure, panguva ino vachiti zvishoma zvakavhura zviri kudhura zvakanyanya.
Maprice vari kudhura zvisingatomboite. Sugar chaiyo 2 kg inona ichinzi $185, cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shop iri 1 chingwa chonzi $40 apa patichatochizivi chakutoshaya kuti todyei. Zvinezvi dzangonzara mvura choita ndoyatangonzwa nekubhoirisira vana, because ndoyega yatiri kukwanisa kuwana for free.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika hazvina kunaka, vachiti mitengo haifaniri kukwidzwa zvisina tsarukano. Vachiparura chirongwa chelockdown chemazuva makumi maviri nerimwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasashandisa dambudziko recoronavirus kukwidza mitengo yezvinhu. Vakati vachaita izvi vacharangwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vachaongorora kuti pane vakasungirwa nyaya iyi here, asi vakati vazhinji vemabhizimisi vasungwa pari zvino ndevaya vari kuvhura mabhizimisi avo vasina mvumo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende itevedze zvakataurwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti vemabhizimisi vasarambe vachiomesera veruzhinji.
Mutungamiriri wenyika taitavo vanga vavimbisa kuti mabhizinesi achaonekwa achikwidza mutengo zvikuru sei yezvishandiswa zvemazuva ese, vachawana zvitarafu zvavo zvakavafanira. Zvoti kuti tibvunze mubvunzo kuti mukuru akakanganwa here kuisa mutemo kuti zvinhu zviitike, nekuti tinorangarira zvimwe zvese zvavari kutaura kungava kushandiswa kweforeign currency, kuvhurwa kwemamoney transfer agency, vari kubva vaita kuti zviteerwe nemutemo unoita kuti zvinhu izvozvo zvive pamutemo.
Chirwere checoronavirus chave mumatunhu anoti Harare, Bulawayo, Matabeleland North neMashonaland East. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana kusanganisira vemuZimbabwe havasi kuenda kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Veruzhinji nhasi vatadza kutora mari dzavo kumabhanga, kunyange hazvo hurumende yakati mabhanga avhure kubva nhasi kwemazuva matatu pasvondo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mari yekushandisa panguva iyo nyika yose yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vakaita sava Gideon Makonese vanoti vafumira kupinda mudhorobha vashandisa nzira dzokunzvenga mapurisa ayo akavhara migwagwa kuti vakwanise kunotora mari yavo kubhanga, asi vafambira dhonge rakaora. VaMakonese vati mabhanga mazhinji ari pakati pedhorobha anga akavhura, asi ari kunze kwedhorobha anga akavharwa. Kunyange hazvo mabhanga ari pakati pedhorobha anga akavhura, mabhanga aya anga achipa mari chete kune avo vakatumirwa mari kubva kunze kwenyika. Vashandisa makambani akaita seWestern Union, World Remit nemukuru, izvo zvaita kuti vane mari dzemhando yemaRTGS vadzokere kudzimba dzavo vakabata maoko.
Patatumira isusu tapinda mutown tichitangira kudowntown uku tichitsvaga naagent vana World Remit kusvika kumasecond kuna same nenyoma nekutendereka kusvika tasvika kuno kunasa tichingotsvaga tichingomiswa maqe acho ipapa. Minoti system yacho iri kufamba sei, mbijana mbijana iri kuya, vamwe vacho vasingatibatsiri, but tiri kungotarira kuti zvinoita nani manje manje.
Mumwe akwanisa kutora mari yakatumirwa kubva kunze kwenyika vazefenaya chabikwa vati havasi kufara kuti havasi kupiwa mari yavo yakakwana nekukura kwanga kwakaita mitsetse mumabhanga.
Zvakaoma nekuti muri kuona ukangoita change yemaUS bank harisi kukwanisa kukupa ti equivalent yemabond kuti mari yako iyi. Zvavari kuita manje vari kutanzi tinoda kukuisira maaccount, asi account yako inofanira kunge iri SBZ apa inini handina. Saka vanhu vazhinji vanenge vasinga bengi neSBZ vacharasikirwa netuma 50 cents nekuti havasi kukwanisa kukupa kana kukutengera airtime yekuti at least usenzese kana kuti vakupe mabond. Zvinova zvinoitwa neWestern Union chaiyo chaiyo branch.
Vemabhanga vatataura navo avo vasina kuda kubuda pamhepo vati vaudzwa nebhanga guru renyika kuti vasape vanhu mari dzemaRTGS, izvo zvashorwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo, avo vati uku kuchikora kodzero dzevanhu.
Hazvisi pamutemo nokuti nzwisisiro yedu yemabhanga ndeyekuchengetedza mari dzevanhu vari muno munyika nevamwe maZimbabweans vari kunze kwenyika. Saka zviri kuitwa nemabhanga zvekuti ivo havazi kubvumidza vanhu kuti vari muno muZimbabwe kuti vatore withdraw mari dzavo nekuita madeposits, asi vachingobvumidza chete avo vari kutumirwa mari dziri munana Western Union mukuru nemoneygram chete. Kutyora kodzero dzevanhu zvakare hazvienderani nezviri pamutemo izvi weBanking and Finance Act.
Zvimwe zvitoro zvine makambani anosvikira mari dzekunze zvakanzi nehurumende zvivhure panguva yakatarwa nehurumende zvanga zvisina kuvhura mikova yazvo, kunyange hazvo hurumende yakati makambani anosvikira mari dzinobva kunze aya atange kuita basa ravo panguva inovhurwa zvitoro izvi. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati vezvitoro havasi kupokana nezviri kutaurwa nehurumende.
Ndo vakanga vakangotora mukana welockdown kuti vanga vachitawo marenovations avo nekuti vana vanga vasinganyasofambe zvakanaka kupinda nekubuda mukatikati meguta, uye hamuna vanhu vakawanda vari kupinda muguta. Saka kana dai vanga vachizovhura palockdown pacho vanga vasina vatengi vakawanda vavanga vachivhurira chitoro kuti vatarisire kuti vachauya vachitenga.
Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya havana kudaira nharembozha yavo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. VaMangudya vakadzivisa nezuro kuti mabhanga achasungirwa kunge achivhura katatu pasvondo uri musi wechipiri, chitatu nechina kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutora mari dzavo dziri mumabhanga vagowanawo mari dzekushandisa panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavhairas. VaMangudya vakatiwo vane makambani anosvikira mari dzinobva kunze kwenyika vachishanda vari muzvitoro vavhure makambani avo panguva inenge yakavhurwa zvitoro, asi ongororo yataita yaburitsa pachena kuti makambani akadai mashomanananga akavhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti chirwere checoronavhairas chinoda zvikwanisiro zvakawanda kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kusvikawo pasvikwa neChina, iyo nhasi yavhura guta reWuhan rakatanga kupararira chirwere ichi pasi rose. Guta iri rainge ravharwa kwemwedzi miviri yose. Zimbabwe pari zvino iri kuitawo zvimwe chetezvo zvekuti vanhu vagare mudzimba. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere reAfrican Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nemashanu uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nemazana matanhatu. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora nezvechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana vabatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vanopfuura zviuru makumi masere nezvitatu vafa. MuItaly ndimo mafa vanhu vakawandisa pasi rose vadarika zviuru gumi nezvinomwe. America, iyo ine vanhu vanodarika zviuru gumi nevaviri vafa, ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe mafa vanhu vaviri kusvika pari zvino. Nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa zvikwanisiro zvakasiyana-siyana kubva kuChina nekune mamwe makambani emuZimbabwe zvichashandiswa mukurwisa chirwere ichi. Asi Dr. Chonzi vanoti zviri kudiwa zvichiri zvakawanda.
Inoda kuti kumatebeland zviriko, kumasvingo zviriko, manika yomanikaland zviriko kuitira kuti chirwere chiro pachabudira vasevenzi veutano vanenge vanenge vainazvo. Izvi hazvingodiwa sechete veutano, handiti tiri palockdown ikozvino takavhara nyika. Zvinenge zvichidawo kuti mapurisa paanenge ariko achishanda ane mamask ane magirovhosi. Panenge pachishandawo vemumabhodha bhodha vaise vanenge vakaprotektwa, saka haisi chete yekuti inoitirwa vanhu veutano. Hongu vane utano vanozopinda kunoona varwere, asi vamwe vese. Saka munoona kuti zvinhu zvakaita kuti zvitoti neti. Kana uchirwara kana uchifungidzira kuti uri kurwara uri mucommunity, tinoda kuti unge wakapfeka mask kuti usasvipire vamwe kana kukosorera vamwe.
Asi iwo mamask aya ari kuonekwa zviri nyore here, Dr. Jones?
Izvozvo zvaakutotengeswa ma3 years ma5 US dollars. Saka ndo zvinoita chirwere chizoparare. Dai taiti sehurumende tirikubva tangopa munhu wese kuti vaone vamwe vada kukosora, kosorera mumask imomo. Vaoda kunzwa kuti ufambe, hatidi kuti ufambe, asi kana wazoti ufambe mumabhazi mazupu aya, ndo mumatinoona kuti zvirwere zvinogona kuramba zvichiita zvichipararira. Nekuti munenge muchiti ngatitei, hatinoti social distancing kana kuti vanhu garai kure nekure. Zvino munhu obva aona kuti bhazi raakutozara. Masanitaizi yekuti vanhu gezai mushandisai kuti auraya utachiwana anenge achishota. Kana tine dambudziko rakadai, tinoda kuti pese pauri inenge iripo sanitaiza. Uri kupukuta, uri kugeza maoko, mvura chaiyo yekuti inenge ichifamba ndo yatinodai toti running water. Ugeza nesipo nguva nenguva, every 30 minutes, chero paungowana mukana chete tenge ichida kuti ugeze. Zvino kana pasina mvura yacho uchiswera zuva rese uri kuchibhorani. Saka ndo machallenji yekuti anozoita kuti chirwere kana chinge chauya tinotambura nacho.
Ko, iyo mishonga yacho yekudzikamisawo vanenge vaakurwara irimo here muzvipatara umu?
Kurapa kwacho varwere vanenge varimo, pane zvimwe zvinodiwa zvatinoti nanachloroquine, nanachloroquine, azithromycin, nanaoxygen. Zvinenge zvisingawanikwe mumadzinza akawanda, zvinenge zviri maybe panzvimbo 1 pano nepapo. Kana tachaba chirwere chichinge chatekeshera, chinoda kwese kunge kune zvinhu izvozvo, kuitira kuti kwazvaitikira vanogona kubva vaiti machiremba nana mazvikokota kuti vanobva vazvigadzirisira ikoko. So matambudziko ariko, chirwere chinoda maresources chaiwo akatosimba kuti tikwanise kuti tabatsira vanhu vose vanoda kubatsira. Chirwere chinobata vanhu vanenge vari vulnerable, vanenge vari veHIV ava, vari maonari, vane shuga, vane mabipi. Saka tenge tichida kuti tinge takagadzira vanhu vose ivavavo.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti riri kutsvaga mari zvechimbi chimbi kuitira kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa. Sangano iri rinoti riri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa kutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu kusvika muna Nyamavhuvhu wegore rino. Mukuru weWFP muZimbabwe vaEd Rowe vazivisa masangano evatori venhau kuti sangano ravo rinoda kubatsira vanhu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni mana ezviuru zana mwedzi uno wakubvumbi. Varo vativo mwedzi wapera sangano ravo rakashandisa mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora mukutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Vativo panguva ino yekurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus, vanhu vakawanda muZimbabwe havana chikafu, izvo zviri kuita kuti sangano ravo rimhanye-mhanye richitsvaga mari yekutengera vanhu ava zvekudya. Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vari kuda rubatsiro rwechikafu. Varo vativo Zimbabwe inoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe emadhora ekuAmerica kuitira kuti itengere vanhu chikafu kusvika gore rapera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinova mukoti chiri mudunhu reIndiana muno muAmerica chinoti chiri kutenda Mwari zvikuru nekupona kwachiri kuita kubva mudenda rarura pasi rose reCovid-19. Muzvare Tsitsi Mandara vanoti vakanga vasina zviratidzo zvekuti vabatwa necoronavirus, asi nekuda kwekuti vanoshanda nevarwere vakasiyana-siyana vakaongororwa nemusi wa24 kurume, zvakabuda muongororo iyi zvikaratidza kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Muzvari Mandara vanoti pavakaziviswa kuti vakanga vabatwa necoronavirus vakamboda kuramba kuzvitambira, asi muviri wavo vakazotanga kurwadza uye nekupera simba, izvo zvakazoita kuti vakundikane kana kuenda kubasa. Kunyangwe hazvo pasati pave nemishonga inokwanisa kurapa COVID-19, muzvare Mandara vanoti vaingonwawo mishonga yechikosoro uye kunatira Vicks senzira yekuti mapapu avo avhurike uye kutembenudza dziwa. Izvo vanoti vanofunga kuti ndezvimwe zvakabatsirawo pamusoro peminamato yavaiita nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndizoenda kunotestwa kufungira kwandakaita kuti ndine chirwere. Chekutanga ndichienda mbotaura kuti nekungoti ndiri pamberi pevarwere vari kungorwara vachingokosora and dzimwe nguva zvainzi mamask ayabatsiri, munonida N95 kungotanga kunzwa. Atinoti mamaso X like mero wese kungorwadza kwakuti even ukabatwa ruoko chero runenge ruchirwadza, kunzwa musoro waitema uchiya nekumaziso, majoints ese kurwadza nekuneta kusinganzwisisiki. Chero ukarara zvakaita sei haumbonzwa kuti ndazorora. Saka zvakangoita kuti bosi wangu nadoctor wangu vanditi aena unotariswa, asi handaimbofungira kuti ndinayo, and to my surprise sure ndanga ndinayo.
Saka makanzwa sei mushure mekunge maudzwa kuti mune COVID-19?
Pandakanzwa kuti ndine COVID-19 ndakanzwa kutya. Tanga tichiona patv muno muamerica chatanga kuuraya kwanga chichiita vanhu nekuona kwataita kuchina kuti vanhu vaifa sei. Saka ndakanzwa kutya, ndakanzwa kupererwa. Ndakapinda yavanoti muchirungu denial, like ndakazviramba. Ndakaramba nichienda pawebsite nichitarisa maresults angu kuti shuwa here iri kuti positive. Ndairamba nichiona chipakanyorwa nered kuzinzi positive for SARS-2 COVID-19. Asi ndakazopedzisira ndapa mhuri yangu nhau idzi dzekuti ndiri kurwara, ende vese vanga vachibatsira chaizvo nekundipa chikafu nekundisimbisa nekundinamatira. Hama neshamwari all over the world, you know, nemuno mstates, shamwari dzangu vanhu vanga vachindisimbisa nekundibatsira zvachose nekunditaridzawo kuti hakusiri kwokupera kweupenyu. Ona kune vamwe vanorarama especially kana usina zvimwe zvirwere zvauinazvo unogona kurarama. Saka izvozvo zvakandishingisa especially minamato.
Mishonga ipi yamainwa kana yamakatora panguva yamanga muri kurwara iyoyo?
Pamishonga yandaimwa, sekuziva kwatinoita tese, chirwere chirunzi it's a novice disease, kutaridza kuti chirwere chinyowani changobata vanhu nepahuro vasinganyatsonzwisisa kuti vomhanya ko ruboshwe here kana kuti kurudyi. So mishonga ndaingomwa Tylenol. Chimwe chinhu chandaiita pachishona kunonzi kunatira steaming, ndaingovhara musoro ndakaisa Vicks mumvura inoboila ndovhara negumbesi kana kuti nezambia ndichingofema. Zvaingobatsira kutongonzwa nani kana Tylenol iyoya kupera kushanda musoro utanga kutema futi mamaso zoita wese wotora futi.
Saka iye zvino muri kunzwa sei, mave kukwanisa here kudzokera kubasa?
Semushandi wemubazi reutano vakandimeri, I think as an individual ndiri kutya chaizvo, nekuti iye zvino sekutaura kwandaita handisandanyatsosimba. Saka kungofunga kuti ndichanosangana nevanhu futi vanorwara kuri kutyisa chaizvo. Sekuziva kwamunoita vanhu vanoshanda mubazi reutano, ndingangoti muchirungu it's a calling. Unotofanira kunge uri uine mwoyo wakasikwa kuti uite basa iroro. Ndichadzokera kubasa for two reasons. One, sekutaura kwandaita ndinofarira kubatsira vamwe vanenge vari in need. And two, kubhadharawo mabills akadai kuuya. Asi zvese ndozvisiyira maoko aMwari. Maita henyu nekutaura neni. Ndinonamata kuti munhu wese asabatwe nechirwere ichi.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mukoti muzvare Tsitsi Mandara vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichiuraya vanhu pasi rose, pave nemashoko akasiyana siyana ari kutaurwa pamusoro pechirwere ichi pamadande mutande pamwe nemuzvitendero izvo zvinogona kukanganisa kurwiswa kwechirwere ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mwakuru vakuru vemamwe machechi munyika vari kubuda vachitaura zvavanoti zvinobva kuna Mwari pamusoro pechirwere ichi. Mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, ndomumwe wevava vane maonero ekuti mashoko akadai anogona kuvhiringidza kurwisa chirwere checoronavirus.
Pane zvizhinji zvatiri kunzwa pamusoro pecoronavirus, zvimwe tiri kudzimuri dzedu, zvimwe munharaunda dzatinogara, zvimwe kumasangano kwedu, asi tikazvitarisa zvakawanda zvacho tiri kuzviwana kubva pasocial media, zvekuti tinopedzisira tisingachanzwisisi kuti totenda zvipi tosiya zvipi. Kana tasvika panyaya dzeutano, tinokurudzira veruzhinji kuti vaone madhokotera kana vana mazvikokota veutano. Tikatevedzera zvinotaurwa neruzhinji kunzewo kuti charasikirwa neupenyu hwakawanda.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muguta reGweru, reGweru Residence Forum, Vachaus Mazorodze, vanotiwo mashoko asina umbowo pamusoro pechirwere checoronavirus ari kutaurwa paindaneti anogona kuvhiringidza mafungiro everuzhinji.
Tinoshushikana zvikuru nekuti nyaya dziri kubuda dzakawanda kuti coronavirus yakauya sei yazodai yazodai, asi dambudziko rekunda kuti zvinopedzisira zvaakukonzera kuconfusion mukati mevagari. Asi andokurudzira vagari ndechekuti dei vateerera iko zvino zviri kutaurwa nana chiremba zvekugara mudzimba vachiita iyoyo social distancing, zvinova zvinogona kuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Muzvare Nozipurutsate, vanoti hazvina kuipa kuti vanhu vatendere zvitendero zvavo, asi vanotsinirawo kuti pakurwisa chirwere chitsva chakaita secoronavirus icho chisina nhoroondo inozivikanwa, zvinenge zvakakosha kuteerera zvinotaurwa navana chiremba.
Chikuru chandinoda kukurudzira veruzhinji kuti vateerere madhokotera nedzimwe nyanzvi dzezveutano, nokuti tikada kutevedzera zvinotaurwa nemunhu wese tinogona kushaikirwa neupenyu. Saka zvakakosha kuti vachengetedze shoko irori kuti vanhu vasaungana vari panhu pamwe.
Chiremba anoshanda mudhorobha reCharlotte kuNorth Carolina kuAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kusada kutambira chokwadi kuri kuitwa nevamwe vanhu pachirwere checoronavirus kwakafanana nekwakaitika pakatanga kutekeshera chirwere cheHIV AIDS.
Vakatora nguva yakareba vanhu vakawanda vasingabvume kuti iriko, and tese tinoziva makuva akabuda nenyaya yekuti vanhu vakaramba vachingorarama zvavaiita kusati kwava neHIV. Zviri kuratidzika izvo kuti COVID-19 inenge yamutsa futi musambo mumwe chete.
Dr. Ranga vanoti ivo sachiremba vanorwadziwa zvikuru nemashoko asina umbowo ari kutaurwa pamusoro pecoronavirus, uye kuti kune vamwe vanhu vanotarisirwa kupa veruzhinji gwara rakanaka asi vachionekwa vachitaura zvisiri izvo.
Ndinokurudzira veruzhinji vemuZimbabwe ndechekuti teererai zvinotaurwa nemazvikokota enyaya dzeutano nezviri kutaurwa nehurumende pamusana pekuti chirwere chinowanikwa sei uye kuti zvatingaita kuti chidzivirire ndezvipi. Tisiyane nokuteerera zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vanopa matheories kana tsananguro dzisinganzwisisiki ivo vasiri vezveutano. Vangange vari vatungamiri vemakereke kana zviprofita kana dzin'anga.
Munyori mukuru wesangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe, mufundisi Blessing Makwara, vanoti sangano ravo rinokurudzira kuti vanhu vateerere vana chiremba.
Tinoramba tichitaura shoko rimwe chete rekuti ngativerengei shoko raMwari, ngatiteererewo zvakare zviri kutaurwa nenyanzvi pamusoro pevhairasi inonzi corona vhairasi iyi. Zvichatibatsira kuchengetedza utano hwedu, zvichatibatsira zvakare kuti tisave vanhu vanovhunduka nekuti tinenge tichibata mashoko echokwadi. Tirambe tichinamata kuna Jehovha Mwari, vatiporese, vape uchenjeri kunana mazvikokota vakwanise kusangana nemushonga ungazokwanisa kudzivirira nyangwe nedenda irori.
Sezvo pasati pawanikwa mushonga wekudzivirira kana kurapa chirwere checoronavirus, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chikasakundwa chinogona kuita ukasha hunopfuura chirwere chefuruenza icho chakauraya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu pasi rose kubva mugore ra1918 kusvika muna 1920. Coronavirus yabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru pasi rose, uye yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezviviri kubva zvayakatanga kuChina gore rapera. Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, vanhu vanodarika mabhiriyoni mana pasi rose havasi kuenda kumabasa, vachiswera vari mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.
Zvino kukokai kuhurukuro pamusoro pechirwere checoronavirus. Ichange ichiitwa nasi paFacebook page yedu yeVOA Shona na 8:30 p.m. nguva yekuZimbabwe. Apo nyanzvi dzehutano dzichange dzichizeya nezvechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 icho chavhiringidza pasi rose nemunyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 8 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizathi si umzimba wakhe siwugcine njengeCity Council, imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lo.
Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane wecoronavirus kwethu seyizakhamizi zaleli dolobho njalo zithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abayabe sebegula. Odokotela beZimbabwe bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphuza ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19.
Kungenziwa njani ukuthi kube le-early isolation ukuze sivikele uhamba kwe-infection le kakhulu kwamadokotela lamanesi azobona isigulane.
Kuthi ke inani labantu asebefunywa nebeleli gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Ngezwe lazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane wecoronavirus kwethu seizakhamizi zaleli dolobho. Okwenza zithukuthele ngamandla ludaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abantu abalomkhuhlane lo. Uhulumende wazise izolo ntambama ukubana umufi ngowesilisa obeseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79 obhubhele kwesinye isibhedlela ngomgqibelo. Lokhu kutsho ukuba abantu asebebulewe yicoronavirus eZimbabwe sebebabili. Inani lasebefunyenwe lile gciwane leli emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Imelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 399,979. Emhlabeni jikelele asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamashumi edlula athobami nembili 83,568. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710. Labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Uhulumende weZimbabwe usolwa ngabaningi besithi kungani ethethe insuku ezintathu ukuthi azise isizwe ngemfa yomuntu wesibili. Udaba lokugula komufilo lukhanya lungaphathwanga ngendlela ngoba kulembiko yokuthi kuthethe insuku eziningi ukuthi amaphepha akhe ahanjiswe eHarare lapho okuhlolwa khona i-coronavirus. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe nomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeubulawa yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi othi izakhamizi zaleli dolobho zithithibele njalo zithukuthele.
Khathesi asikabilayo i-isolation center
esilayo njengobulawayo kuyinto ebuhlungu naleyo besifisa ukuthi nga already its own groove le khrinyiswayo lali eksekusileni ngase zindawo esezibekiwe zalungisiswa but azikalungisiswa so kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempila kahle ukukhanya ngathi ukuhamba kwasinanzelela ukuqhakatheka kokuthi lomkhuhlane ingozi bani ngabe sifisa ukuthi khathi njengoba sokunje aluba sesile center lapho abantu abangagcinwa khona owesibili bese sinanzelela ukuthi lokho kwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu zithithibele ukuthi umuma umhlanga soke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqhakathekileyo ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkhulumganga weMandebeleni sokusegcikeni ukuthi lomkhuhlane ukukhona ende sokusegcikeni ukuthi usungenile asawucabangela asawuzweli kwezinye indawo ngokunjalo ke sicela abantu bahloniphe khona kwaba kutshelwayo iWorld Health Organization labezempila kahle ngabo uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlale ezindlini into yokuqala iqhakathe kuleyo abantu bahlale ezindlini abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kweni siyasebenzisa ama-sanitizers lana ukuthi labe sihambe kuwona sigeze khona kwesikuhloniphe sikunanzelele abantu sinanzelele futhi nxa kudingeka futhi ukuthi singene endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impube okuminyana khona abantu bazame futhi ukuthi bafake lakhona kokufakwa ama-mask bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nxa besiyathenga ukudla kumbe bephumeza endlini zabo abananzela ukuthi ayi-social distance ukuthi at least umkhuhlane lo siwuvikele khona kusiya kubona ukuthi kuqakathekile abantu asikunanzela ukwenza ukuthi sivikele ukumemethekwa kwalowo mkhuhlane
umufi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo zithini izakhamizi ngalo ludaba
njengezakhamizi kule nto esizinanzelela okokuqala ukuthi bonabo abezempila kahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokubana abangenele bencethana lo muntu esekuguleni kwakhe bengakwazi ukubulawa kuyini besikhanyela ukuthi khathi esibahle beze kuthiwa yi-self quarantine sokufanele bona abantu babe babone ukuthi babaleke ebantwini bazayisolethe baze batheste kubona liba right akubheleli khonapho even ama-family members abakagudlana lawo sokuyinto efana nayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufana nayo babe ku-self quarantine labo baze batestwe akubheleli khonapho enxenye labona abasebenza amaphalaza kuye babancedisa ukuthi bagoqele esi sidumbu siyebekwa labo ngokufana nayo bese kulandelwa nje i-chain yonke ukuthi kambe owabugudlana lalo muntu esaphile kwaleso sikhathi abe ku-self quarantine baze batestwe babuyele ebantwini
umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje odokotela beZimbabwe labo bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela uhulumende aphuze ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19 okwenza eminye imibiko ifike ngesikhathi abalala umkhuhlane sebeze bachona umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokho kuza ngemva kokuba umuntu wesibili esebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kobulawayo ngemva kokuhanjiswa esibhedlela eqiniswa isihlabo njalo ekhwehlela. Inhlanganiso emela odokotela eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi ikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba lwe-coronavirus. Embikweni abawukhiphe izolo ntambama odokotela bathi kuthethe insuku ezinhlanu ukuba isigulane sakobulawayo sithole impumela yokuhlolwa ukuba silegcikwane kumbe hatshi okwenze labo babe sengozini yokuthelwa lomkhuhlane ngoba behlole isigulane bengelampahla yokuzivikela. Udokotela Henry Matsore uthi ukubhubha komuntu wesibili kumele kube yisifundo kuhulumende nebantwini bonke sokuba lomkhuhlane usukhona elizweni njalo uyingozi. Udokotela Kenneth Mtata wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi sokumele uhulumende acele uncedo lwama-test kits amaningi isimo singakabi sibi ngamandla.
Kwathatha amalanga amathathu ukuze ama-results awe-COVID-19 test aphume. Kusho ukuthi asilawo ama-test kits akwadileyo ukuze ama-test ayenzwe ngokuphangisa.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jairus Phiri uthi ngendlela uhulumende enza ngayo kasathenjwa uZulu.
Okuhlupha ngokuthi umuntu lo sizwa kuthiwa ubhubhe nge-Saturday thina sitshelwa kuyi-Tuesday ukuthi umuntu lo wabhubha nge-Saturday. Asazi ukuthi uhulumende ubevele elayo i-information le eyifihlile olayo bengakwazi.
imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana ubhadaya moyo ehlule ngoba ubengadophi ucingo. Isikhulumeli sakhe umnumzana Donald Mujiri utshele Studio 7 ukuba uzasithinta kodwa ubengakaphenduli ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuthi ke ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule isaziso sokuthi ilusizi ngokubhubha komuntu wakuqala kuleli dolobho ebulawa yicoronavirus. Abohlangothi olubona ngokuhlanzeka kuleli dolobho bachasise ngokuthi baluphatha njani lolu daba. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye indaba eziphathelane ledolobho lakoBulawayo.
Obona ngokuhlanzeka edolobheni lakoBulawayo, umnumzana Patrick Ncube uzame ukuchasisa kabanzi ngomuntu wakuqala obulewe umkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo ngomgqibelo esibhedlela seMathadei.
Yesibe lo baba obegula esesibhedlela kwesinye isibhedlela salapha koBulawayo. Kuthe ngemva kokuthatha amasampu basebenzi awakhangela amasampuli lana basebenanzelela ukuthi hayi isampuli yangkhona iphume ijengisa ukuthi ube lomkhuhlani lo e-COVID-19. So ubaba lo kutsho ukuthi njengeya yonke imkhuhlani le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe. So sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lo.
Kusenjalo ikhansili yedolobho lakoBulawayo isingene kulanga lesibili lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo, uchaza kabanzi ngalolu hlelo.
Abe si continue awareness yetu ye COVID-19 siyakwazi ukuthi kule virus le eyenza uphepho kumbe ukukhwehlela esimamathekile emhlabeni jikelele. So lamhlanje ngedolobho lathi we've been spraying ama areas ikakhulu ama areas lapho kule huge gatherings of people amanje ama shopping centers. Lamhlanje bese uCPD khona siza ngena siya kwamanye ama shopping centers out of town.
Uhlelo lokuchela idolobho lukhangelele ukuphela ngolwesihlanu. Ngasikhathi sinye iCouncil yakoBulawayo yazise ngokwengezelelwa kwezikhathi zokwabelwa kwabantu amanzi okwensuku ezine lengxenye kuqala lamuhla. Unkosikazi Mpofu uqhubekela phambili echasisa ngalokhu.
Amanzi njengedolobho sesingene ku 108 hour water shedding. Esikucelayo kumuli yakoBulawayo ukuthi amadam yethu aseku 32% full, angu 2 have already been decommissioned and enye is due for deep commissioning ngo May. So kusho ukuthi sesisele lamanzi amalutshwana kakhulu. Esikucelayo ukuthi si continue silondoloza amanzi even laka test ngesikhathi lapho esifanele sibe sinanzelela ukugeza kwethu izandla. Esikucelayo asigezeni izandla bese si sebenzisa futhi amanzi lana kumbeni ukuflasha izambuzi.
Izakhamizi zingayeka ukulondoloza amanzi, ikhansili ibike ukuba ilakho ukukhuphula amalanga idolobho lingelamanzi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi namhlanje behluleke ukuthatha imali emabhanga njengoba iningi lawo abevaliwe. Kuthi lamavinkili avame ukuthathelwa imali ezivela phandle kwelizwe anjengabo Western Union lawo abevaliwe kulamalutshwana avuliweyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe lilwisana lokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus, amabhanga amaningi elizweni abevaliwe lamhlanje lanxa uhulumende laye izolo ukuthi avulwe ngesikhathi sokusebenza kohlelo lokwalela abantu ukuhamba-hamba mahlayana lokubuthana olwe-lockdown. Omunye wabaswele imali yakhe ebhanga ngumnumzana Liberty Mgari uthi uthwele nzima ngoba wayengakathathi iholo lakhe i-lockdown iqalisa.
Mina imali yami yangena mhlaka 30 ngelanga le shutdown. So azangikwanza ukuyithatha and bese ngithabe kakhulu ngizwe ukuthi i-government ithi amabhenki azavula namuhla, kodwa ngihamba e-town. I was disappointed kakhulu ngithola ibhenki livaliwe. Angisakwazi vele ukuthi ukudla kwamalanga asephambili ngizakuthenga ngani mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reward Katsanga, yena othi udubo lokuphila abantu bengelamali luzakwenza ukumelana nale lockdown behlezi ezindlini kube nzima.
Ambe edolobheni angaswele imali, hey, kunzima. Becela ukuthi ngabe igovernment ingasiza kwansi ukuthi sithole imali emabhenki ukuthi sikwanise sigcine imali zethu.
Umnumzana Godfrey, omunye oswele imali, uthi uhulumende kumele angenele kudubo lolu ngoba amabhanga engasilalelanga isiqondiso sikahulumende.
Ngihambe ebhenki namuhla ngaswela imali, kodwa uhulumende wayekhulumile wathi singahamba emabhenki during i-period lockdown sizayithola imali. So nxa siswele imali emabhenki njengokuthenjiswa kahulumende ukuthi sizayithola, ngisakwazi senze njani.
Udubo lwemali eZimbabwe luya luqhubeka ngoba abaningi beyithenga kubo siphatheleni ngentengo ephezulu. Loba kule nkuthazo yokusebenzisa imali yabo makhalekhukhwini, kunzima ukwenza lokhu ngoba intengo yempahla ngalolu hlobo isuka iqonge kunalokho okujwayelekileyo. Imizamo yokukhuluma nosibarukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangujka, yehlule. Loba nje namhlanje kulilanga lesishiyagalolunye sokulandela kweziqondiso zokuhlala ngemakhaya ise-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana kwegciwane le-coronavirus, abantu bayehluleka ukuhlala ezindlini ngenxa yesimo somnotho elizweni esingamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Abantu abangena kumakhulu lamakhulu basele bengelandawo zokuhlala kweleGhana kulandela ukutsha kwemikhukhu yabo duzane lesigodlo salelo lizwe iAccra. Inkulungwane zabantu abahlala eWuhan kweleChina, lapho okwaqala khona iCoronavirus ngompalakazi, seziphumile ezindlini kulandela ukuyekethisa kukahulumende phezu komthetho obujonge ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umongameli wele Iran umnumzana Hassan Rouhani yena usecele isikwelede semali engange $5 billion kunhlanganiso ye-International Monetary Fund ukuze lelo lizwe lenelise ukulwisana le-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America lamhlanje uzalethulela ingxoxo-mpikiswano ngomkhuhlane we-coronavirus kuhlelo lwe-Straight Talk Africa. Uphethe uhlelo lolu, uLinod Modou, uthi ingxoxo-mpikiswano le izabe ile ngcwethi ezibona ngezempilakahle uDokotela Ibrahim Abubakar, osebenza kuhlangothi lwezempilakahle ekwele Nigeria uDokotela Ahmed Ogwei Uma, osebenzela Africa Center for Disease Control uDokotela Tion Fiers, osekolitshini leColumbia University kwele Melika lo Dokotela Salim Abdul Karim, umqondisi weCenter for the AIDS Program of Research in South Africa. Ulinford uthi kukhangelelwe ukuthi abantu bazabuza imibuzo etshiyeneyo ngomkhuhlane we-coronavirus besebenzisa ama-videos njengoba kungavunyelwa ukuthi kwenziwe umhlangano wokugudlana phakathi kukaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuba ziphatheke kungxoxo-mpikiswano le ngokubuza imibuzo etshiyeneyo, umsakazi we-Studio 7 uzalethulela udaba lolu ebulenjini bokuxhubana enkundleni eye-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele lele-VOA Studio 7 kanye le-VOA Shona ngo-8:30 ntambama. Umkhuhlane Umkhuhlane we-coronavirus uqhubekela phambili usabalala emhlabeni jikelele uthatha imphefumulo yabanengi mihla ngemihla. Lanxa eleBhilithane njengawo amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwalomkhuhlane ngesiqubu esikhulu kulabanye asebethethwe yiwo, abagoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwenani lasebebulewe yi-COVID-19 kweleBhilithane. Yintethele zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So ulamaviki adlula amabili uhlelo olweBhilithane lokuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazeli. Kodwa inani labasebebulewe umkhuhlane lwe uqhubeka liqonga mihla ngemihla. Nanku lenhloko kahulumende uMnumzana Boris Johnson olokhu esesibhedlela ngemva kokufunyanele coronavirus. Unkosazana Sandra Nyoni, isizalwane seZimbabwe ihlala eBrithani, ubhutshelwe ngumani makhe ngomkhuhlane we-COVID-19 edolobheni leBirmingham lapho kuthiwa wezwa esephethwe likhanda loqhuqho.
Engacina engaselamandla, umkakhe wamgijimisela esibhedlela saseBirmingham. Salandela ukuthi siyombona kudabasalisa kunye nomkakhe, waliswa ukungena. Asizange simbone egula. Qinise sibona ngamapolisa afika endlini besitshela ukuthi umalume kasekho mhla ka-3 April. Asikwazi lokuthi senzeni, silinde ukuzwa ku-government. Nomkakhe labantwana ababili akula kubuthana okukhona endangazi kuyathiwana sidabukile bhuti ngexolisa.
Esingini njalo esizalwane seZimbabwe ehlala eCambridge khona leEngland ukwazana Stable Dube ngomunye ofunyenwe elegcikwane leCOVID-19.
Angizwa kahle, bathini lama symptoms ecorona? They tested me bathini positive. Ngiyesaba ukufa bhuti, ngithiye abantwana yimi njalo engigcina umama ekhaya. Ubaba wafa last year. Ngiyakhuleka ukuthi ngingafi, sometimes ngiyehluleka ukuphefumula.
Abanye kodwa baphepha kulomkhuhlane, njengomnumzana Menzi Ndlovu ohlala edorobheni leLondon obehlaselwe yileli gcikwane le, kodwa ke usengcono.
Okumkhuhlane lokhu sekwangihlasela ke lami, lokhu esithi okuyi-coronavirus lokhu. Ngilethemba lokuthi kungihlasela nje ngenxa yokuthi njengombalisi sihlangana labazali abaningi, labantwana abaningi abatshiyeneyo lokhu lalokhu yana. So kungenzakala ukuthi ke ngikuthethe khonapho ke lokho kungumkhuhlane. Pho ngithe sengikutholile lokho kungumkhuhlane lokho, sengisizwa hawu nanku umphimbo wami usuchisa-chisa lapha, nanti ikhanda selingichaya-chaya, hawu dudu sengikhwehlekhwehlela. Kathi sekutheni lapho?
Uthi kwaba kubi uNdlovu sokumphethe kakhulu, udokotela wakhe wagcina esithi kahanjiswe esibhedlela.
Fonela u-111 u-999. Lokho kusokusitsho ukuthi sokumele uhanjiswe esibhedlela. Uye kuhotha bona bambi uventilator kumbe njani njani, nxa bebona ngazathi ngendlela abakubona ngakho yikho khonokho. Kanti ke yizo izinto zenizoyangizisaba ke zonezo. Futha nini bantu bakwethu, lingafaka wonke uVix bonaba, lifake ama onion labo garlic, wonke ama orange peels, konke lokho libona ukuthi everyday nxa usiyalala uyafutha. About 2 weeks sengizenzile izinto zonke lezo, ah ngiyezwa silo mzimbu songani uyavuma-vuma. Nanko sengani sengiqina-qina.
Umfundisi omkhulu we-Methodist Church uReverend Chaplain Clopas Sibanda uphatheka kabanzi kulezi nsuku eduduza njalo ekhulekela abafelweyo nabahlaselweyo ngumkhuhlane lo.
La maZimbabweans lawo ayaselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane lo othiwa yi-COVID-19. Thina njengabanali sihlangana labantu abaningi abagulayo, abafelwayo labo siyakhuleka nabo sisebenzisa i-social media, njalo siyakhuleka nabo sisebenzisa even amafoni. Kufonelwa njalo ngabaningi abalezihlobo ezigulayo, sibe sesikhuleka nabo sibancedisa ukuthi bakwanise ukukhopha kulesi sikhathi esinzima kangaka.
Umfundisi Sibanda ngaphandle kokuthandazela uZulu ukhuthaza abantu bonke ukuthi balandele izixwayiso ngalo mkhuhlane.
Ngicela mahlabe Zulu silalele okushiwo ngabezempilakahle lapho esihlala khona, kanye lokuthi uhulumende lapho esihlala khona ukuze sivikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane kakhulu ekuhlalisaneni ezindlini ku lockdown, kube lokuhloniphana, kube lokuhlalisana kuhle, abantu bethokoza bejabula. Inkosi ibe nathi, inkosi isigcine, inkosi engumalusi njalo eyisiphephelo sethu ibe nathi ngalesi sikhathi sobunzima. Enguthembisayo ebantwini bonke yikuthi ngoJesu sizanqoba kuze kube naphakade. Amen.
Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele inkulungwane zabantu njalo usuhlasele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Kunje inhloko kahulumende eBritane uMnumzana Boris Johnson uloke elalisiwe kuhlangothi lwabagula kakubi e-ICU esibhedlela seLondon eSt Thomas. I-COVID-19 ayikhethi isimo somuntu emphakathini, ayikhethi mhlobo loba uhlangothi, iyabulala. Ngakho-ke ingcwethu zezempilakahle zixwayisa abantu ukulondoloza ukuhlanzeka ngokugeza izandla sikhathi sonke, ukulandela iziqondiso zokuhlala ezindlini, bengayi endaweni eziyabe zinyakazela abantu, bengabuthani njalo balondoloze ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana uthi kwakuqakathekile ukubana aye kweleNamibia lapho ahlangana khona lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhulumisane phezu kodaba lwabeZimbabwe abangena elizweni lakhe okungekho emthethweni, ikakhulu ukukhangelwe uhlupho lomkhuhlane we-coronavirus. Intethelezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi utsho la mazwi emhlanganweni lentathelizindaba eGaborone ngolwesibili. Uhambo lokuya eNamibia olwenziwa inkokheli ye-Angola, Botswana leZimbabwe lusole kakhulu liningi ngesikhathi umkhuhlane we-coronavirus uqala ukumemetheka emhlubulweni wangezansi lwezwekazi le-Afrika. Edabeni lwabeZimbabwe abangena kule Botswana okungekho emthethweni, ikakhulu ngesikhathi somkhuhlane wegciwane le-COVID-19, uMasisi uthi wakubona uqakathekile ukuthi akhulumisane lomunye wakhe ukuze kwenqabelwe ungazwisisani phakathi kwabomakhelwane.
We are neighbors with Zimbabwe. There are very many Zimbabweans, legal and illegal.
Ngokuba beZimbabwe abaningi kule Botswana abalemfanelo labangela mfanelo. Ngakho bekumele kube lamanyathelo athathwayo ikakhulu sikhangele abaselizweni okungekho emthethweni. Udaba lwakhona belungaba lakho ukuvusa ukungezwani phakathi kwamazwe omabili. Ngakho ngabona kufanele ukuthi ngihambe.
Ekuphendukeni evela eNamibia, uMongameli Masisi uzivalele endlini engahlangani labanye abantu okwamaviki amabili ukuze kube lesiqiniseko sokuthi kathelelwanga igciwane le-coronavirus. ELeBotswana lilungiselela ukungezelela isikhathi sokusebenza komthetho wayo o-state of emergency wethulwe njengendlela yokulwisana le-COVID-19. UMasisi uthi ufuna inyanga eziyisithupha ilizwe lakhe lingaphansi kwe-state of emergency, noma nje inyathela leli lichothozwe ngabamabandla aphikisayo. IBotswana ephakathi kohlelo lweziqondiso zokwalela abantu uhamba-hamba loba ukubuthana olwe-lockdown. AbeZimbabwe abahlala kweleBotswana labo baphakathi kwe-lockdown eyaqala ngolwesihlanu oludluleyo. UMnumzana Andreas Sibanda esizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana, lanxa ebona ukuqakathekile kwale i-lockdown, kunzima ukuziphilisa kwisimo esinje.
Amaqhinga asefakiwe ukuvikela umkhuhlane mahle, kodwa kithi ke thina abavela phandle kunzima ngoba iningi lethu singabaphila ngemisebenzi yokuncengisa. Uzathola ukuthi namhla wenza i-piece job lapha, kusasa wenza i-piece job lapha. Nxa sekunje isimo sangikhona kunzima ukuthola imali, njalo asikwazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwamalanga ayi-28 la.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eHabron uthi ngesikhathi se-lockdown kusuka kube nzima kulabo abangekho duze lezihlobo.
Kunzima ngoba awazi ukusebenza ukuthi imuli ithole isinkwa endlini. Kodwa ke kusinika ithuba lokuthi sichithe isikhathi lemuli zethu, ngoba empilweni lezi sisiba busy kakhulu, sicine singelaso isikhathi sokuthi sichithe lemuli zethu. So kusiphi isikhathi ukuthi sichithe isikhathi nabo. Kodwa ke ukhumbule ukuthi kulabanye abakhathana kulezihlobo zabo, hey, kuba nzima kubo ngoba umuntu uyabe yedwa esikhathini esinje.
Iningi labeZimbabwe lihlala kweleBotswana liphila ngokudinga imisetshenzanyana, ama-piece jobs. Ngakho ngesikhathi se-lockdown kunzima ukuthi baphile. UMongameli Masisi uthi akwacaci ukuthi banqoba empini yokulwisana lokumemetheka kokuthelwana kwe-coronavirus, ebalisa ukuthi amalanga e-lockdown angengezwa. sekubanjwe abayisithupha balomkhuhlane wecoronavirus eBotswana, kwabhubha umuntu oyedwa. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singakagqibi uhlelo lethu lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ukubulawa kumuntu wakuqala wakubulawa yomkhuhlane wecoronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho njalo zithukuthele ngodaba lokuthi akulasibhedlela kuleli dolobho esilungile ukonga abayabe sebegula. Siligqoba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguFrancis Dimane. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.